Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 6, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chiri kufamba zvakanaka munyika.
Programu yedu yevaccination haisati yanatsa kutanga kufamba nespeed yatinoda kuti tikwanise kuvaccinata vanhu 10 million panozopera December wegore rino.
Asi dzimwe nyanzvi dzinoti mitsetse mirefu iri munzvimbo dziri kubayiwa vanhu nhomba munongedzo wekuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Varayiridzi voudza hurumende kuti igare pasi navo pakubuda neurongwa hwekuvhurwa kwezvikoro, kwete kuti hurumende iite zano ndega. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti urongwa hwaro hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 huri kufamba zvakanaka munyika. Asi dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa sezvo vanhu vari kumira kwenguva ndefu vari mumitsetse. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chirongwa chekubaya nhomba chiri kufamba mugwara rakanaka, uye vanotarisira kuti hurumende ichagona kusadzikisa shuviro yekuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu zvinenge zvabayiwa nhomba.
Ndinoda kutenda mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vanova His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa neurongwa hwekutenga mishonga yekuti vanhu vese vabayiwe vaine vavariro yekuti tiite rich yatinoti herd immunity 60%. Saka Zimbabwe ndeimwe nyika iri kuverengerwa pamusoro pekutenga mishonga. Vaine vavariro yekuti munhu wese ange achibayiwa tipirwisane nenyaya yechirwere ichi.
Vamujiri vatiwo mangwana hurumende iri kutambira majekiseni ekushandisa kubaya nhomba dzeCOVID-19 mamiriyoni maviri dzakatengwa kuChina. Mutungamiriri wesangano rinomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vatsigirawo kuti chirongwa chekubaya nhomba chiri kufamba zvakanaka kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzemuAfrica.
Nyika yemuAfrica toona kuti tiri pachinhano chiri nane tichikombeta kana tichitarisa nedzimwe nyika dzakatikomberedza tinoona kuti tiriyeyewamwe nyika dzamhanya chaizvo nemavhaccine.
Vamarisa varumbidzawo danho rakatorwa nehurumende rekuti zvipatara nemakirinika akazvimirira zvitange kubayawo nhomba yeCOVID-19.
Takanyora request takawanda tiri maprivate practitioner and takapindugwa zvichindi chindi nehurumende neministry of health tikapindugwa nekanzuru. Vanhu vakatama makosi ekutotrena nekurekoda information mumabooks zvese zvizvizva zvakati ende tiri kutobaya izvozvi ende nhomba dzavanhu vari kufara noda kwokuti zvaaita nyore noda kwokuti zvaakuridzisa mutaro kana kuti makiu angachindoitika kumapublic institutions.
Asi vamarisa vatiwo vana chiremba vakazvimirira vanodawo kubatsirwawo nemabhokisi anochengeta chando sezvo nhomba idzi dzine matemperature dzinofanirwa kugara dziri.
Dambudziko ratanga tichingoita nderekuti zvikwanisiro zvacho zvinodiwa kuti mavhaccines aaitwe kuvanhu zvaanga zvichi tinetsei. For example ndingataura ndichiti aya anonzi makula box anochengeta mishonga aya angari kuti semekei uye hatisaita, uye dambudziko riri kuitika zvinderekuti paari kutengeswa kunzvimbo shoma shoma muprivate imomo.
Asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati chirongwa ichi hachisati chanyatsopinda mugwara. Vamadzorera vati hurumende inofanirwa kusimba mukupinza nhomba munyika kuitira kuti ikwanise kubaya nhomba vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana.
Programu yedu yevaccination haisati yanatsa kutanga kufamba nespeed yatinoda kuti tikwanise kuvaccinata vanhu 10 million panozopera December wegore rino. hurumende ngainanzirire nyaya yeprocurement kutengwa kwemavaccines acho. Iye zvino tango vaccinator first dose vanhu vanosvika 1,7 million chete. That means tichiri kuda madosi anodarika 16 million kuti tibate target yedu. Tinoreva kuti for 4 months zvinotevera hurumende inofanira kupinza mavaccines anoita 4 million pamwedzi.
Vamadzorera vatiwo kune dzimwe nzvimbo dzichiri kuita mitsetse mirefu yevanhu vanenge vachida kubayiwa nhomba yeCOVID-19.
Nhomba ngaiwande. Nzvimbo zhinji dzasadzana nenhomba. Makiuzi achakareba.
Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pazviuru zana negumi nezvina nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 114,489. Vanhu makumi mana nevatatu vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvitatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nevana, kana kuti 3,754. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi masere nemazana mashanu nemakumi mana nemumwe chete 1,780,541 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vabayiwa nhomba yepiri vave mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ezviuru nemazana mashanu nemakumi mashanu nevana, kana kuti 920,554. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende nhasi yaburitsa mazita evanhu vachapiwa ruremekedzo nemibayiro yehushingi mukuita basa rakanaka. Izvi zvichaitwa musi weHeroes Day. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Aka ndike kutanga kuti hurumende ipe rukudzo nemibayiro kuvanhu vasiri muchiuto. Mazita aburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette anosanganisira evanhu vakafa nevapenyu uye vari muzvikwata zvakasiyana-siyana. Vacharemekedzwa musi uyu vanosanganisira mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa, gurukota rezvemitambo Dr. Kirsty Coventry naArchbishop Ezekiel Gutu vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Gold. Vana muzvinafundo vanosanganisira vashakabvu vaWalter Kamba, vaive mukuru weUniversity of Zimbabwe, navaPhineas Makurane, vaive mukuru weNational University of Science and Technology, namushakabvu Primrose Kurasha, vaive mukuru weZimbabwe Open University, Professor Hope Sadza naProfesa Christopher Chesanga vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Silver. Vanyori vemabhuku nemitambo vanosanganisira mushakabvu Charles Mungoshi, vaPatisa Nyati navaDavid Guy namushakabvu Stephen Chifunyise vachapiwa mubayiro weCommendation Award. Mutori wenhau weZimbabwe Broadcasting Corporation Ruben Barwe pamwe nemumwe mutori wenhau weZBC akashaya Judith Makwanya nemumwe mutori wenhau ari kuAmerica Tawanda Kanema vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Great Zimbabwe Diamond. Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMark Gray Marongwe pamwe nevaimbo vemabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vatobayiwa mudede ndevamwe vavachapiwa ruremekedzo rwePublic Service Long Service. Vachawana mubayiro weGyros Chira Award vanosanganisira zvikoro zvepamusoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, Great Zimbabwe University, Harare Institute of Technology, Africa University nezvimwe. Vamwe vachapiwa rukudzo vanosanganisira Sekuru Kaguvi, Mbuya Nehanda, Madzishe Chingaira Makoni naMapondera Mukwati, Kinilos K. Kumalo nevamwe. Vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaNS Mudzengi vauza Studio 7 kuti zvarongwa nehurumende kuremekedza zvizvarwa zvayo zvipenyu nezvakafa zvakanaka chose.
Mamunangagwa hongu vamwe vanhu vanogona kunetseka kuti handive kuda ndive bato reZANU-PF kana kuti ndezvei, asi ngatitarisewo zvimwe zvavari kuita. Mukatarira vari kuzama kuyananisa varume nemadzimai avo vari kunetsa, izvozvo vari kuzamawo kubetsera vana, vari kuzamavo kusumudzira zvikamu zvedu zvinobetsera pautano. Mai Munangagwa vainda kuma provinces also varikuzama kuti vanhu vale zvikabu zvomunhu.
Mumwe mugari weMuharare vaoindiriwayo vati vanofara chose nekupiwa ruremekedzo kwaitwa vanyori vemabhuku nemitambo.
Tinoona vanhu vakaita sana Charles Mungoshi, ana Patisa Nyati, vana Garikai Magadzire, vana Dr. Fechung, vanhu vatinoona kuti mune zvavaiita zvacho vaita nemazvo uye zvakaita kuti nyika yedu ibudire ende parere.
Asi vati havafari nevamwe vari pagwaro raburiswa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ ranyorera bazi redzidzo yepasi tsamba rechekurudzira kuti paitwe musangano wekuziya gadziriro dzekuvhurwa kwezvikoro. PTUZ inoti musangano uyu unofanirwa kupindwa nemapoka ose ane chekuita nedzidzo, kwete kuti hurumende iite zano ndega. Bazi redzidzo rinotenda kuti ratambira tsamba iyi. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo ratora danho iri mushure mekuona pamwe nekunzwa kuti hurumende yave pamberi panyaya yegadziriro yekuvhurwa kwezvikoro kuburikidza nemashoko ari kubuda mumapepanhau, madandemutande pamwewo nezvavari kuona pasi. Bepanhau reHerald rinoti hurumende iri kushanda nemamwe mapoka anokodzera mukuona kuti gadziriro yekuvhurwa kwezvikoro iri mugwara. Izvo zvinoteverawo kushanya nezuro kudunhu remasvingo kwegurukota redzidzo yepasi vaKeine Matema vachiona mafambiro ari kuita gadziriro yekuti zvikoro zvivhurwe zvisingaise vadzidzi pamwe nevarayiridzi munjodzi yeCovid-19. VaMatema vakaudza bepanhau reHerald kuti vamwe vatungamiri vezvikoro zvavakashanyira vakati vakatogadzirira kuvhura zvikoro chero nguva kana mutungamiri wenyika akangopa mvumo yekuti zvikoro zvivhurwe. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vatenda kuStudio 7 kuti vatambira tsamba yePTUZ iyi, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMajongwe pamusoro petsamba yavo iyi.
Tsamba yaudzwa nepamusana pekuti sesangano tagara pasi tikaona kuti hurumende yakuda kutonoti zvikoro zvivhurwe, asi isu tiri kuti no, kana musha wedu uchida kuti uchene ufambe zvakanaka ngatisangotaure zvekuvhura chete, ngatitange tatarisa kwatakabva nekwatiri kuenda toona kuti munda watoda kunosakura mabadzi acho tinawo here, toda kunosakura munda tadyara here, kana toda kutanga tasakura tozodyara mhino. Ndo zvacho zvatikureza kuti taitambokukura taona kuti zvikoro zvatoda kuvhura tisa kuzvivhura. Temu yacho yatoda kuti tinotanga inotanga pabiti perera pano exam zvachinyorwa pato achiperera pato achimakwanani vanenge vaamata vachibhadharwa sei. Ndo zvakawanda zvatoda kuti tinge tichitaura izvo. Poita nyaya dzekuti pane vamwe vari kuda kutransfer yavo, kune mutemo wakaiswa nehurumende kuti mukadzi anotera kune murume wake kana kuti murume anotera kune mukadzi. Poita nyaya dzemaleave days, inyaya dzakawanda zvikuru dzatachiti dai hurumende yatagara nayo pasi. Ndosaka tiuti ngapave nenhauriranu consultation nedialogue.
Iyo tsamba yenyu yamasiya kubazi redzidzo yatambirwa here vaMajongwe?
Chokwadi ndechekuti vari muministri macho vakuru vataungana ndorotasita tsamba kwavari, dzimwe taendesawo kuministri ikoko, nekuti enezvo zvinonetsa kakuti unopamwe mufysical leta nekuti vamwe vacho vanozotrya kutoivhura vanofunga kuti vamwe tatozora unye wecovid kuti vaMatemba vaite covid kana maitabira taisa kuti vadziwane panharembozha dzavo, tikapawo maofficial zekuministri iko kuti munhu wese akwanise kuwana tsamba. Chiri important ndechekuti imi kana mataiona tsamba iyo ndoda kuti kuna vamunangagwa vanayo, ende zvinhu zvatikutaura nezvazvo hazvisi zvinhu zvitsva. Nyika ino yanyika yekuti want to with paperless communication, tsamba idzodzi dzinoziva kuti vanadzo.
Musangano wamuri kukurudzira ukasadaidzirwa panozosvika kuvhurwa zvikoro, matanho apa amunotora
maitiro avo hatimboshori, atoramba tichingorova bembera kuti kana vama nekuti enesu togara tichingodzokora zvimwe chete. Hatitaita musangano kubva tapinda vaKeine Matema basi hatisati tagara pasi zviri formal kuti nyaya dzatiuyataura nadzo ndedzidzi ndedzidzi nedzidzi. Mamwe maminista ese ataitaura navo vaiuya kumusangano vasingati maticha, todawo kuti pave nemaformal meetings even akava virtual tichiaitira pamadandemutande. Ngatiitei tionesane. Ndozvationgotaura izvozvi kuti dai vateererawo zvatiri kutaura, nyaya iri kutaurwa inyaya yemusha wedu, inyaya yeteritori yedu yeeducation. Tine passion yeeducation, hatiri kuda kuti nhasi fambe mangwana mire mangwana mire mangwana fambe. Taida kuti patinopinda mundima gedzoro bharadzika mombe dzova dzanzi foro todhonza tinobuda kuita kuti nyangu tikakati kakati mamita matatu tamira taona dombo nepanga pachichini zvote pane dombo apo tikere takanga pagadzirisa pamusoro kuti kana tawira ino tuka kurima apo hatinotsvaki bindu risingari nyika.
Havanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. MDC Alliance rinoti bhuku renhoroondo yemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa iro rakaparurwa nezuro harina kuburitsa mabasa akaipa akaitwa navamunangagwa munguva yegukura hundi apo vaive gurukota raiona nezvekuchengetedzwa kwenyika. Thomas Shiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vanoti pane zvinhu zvakawanda zvisiri mubhuku ravamunangagwa izvo vati zvinosanganisira zvinonzi zvakaitwa navamunangagwa munguva yegukura hundi nezvimwe.
Chokwadi, vana veZimbabwe tiri padambudziko nadambudzo. Dambudzo ounganidza vanhu kuti hanzi ndiri kulonja bhuku, kuparura bhuku. Bhuku racho zvirimo hapana, zvinotaurwa manyepo. Tiri kuona kuti bhuku iri rakangoitirwa kuti vataure nyaya dzemanyepo vachiudza vanhu zvinhu zvisizvo, vachisiya zvinhu zvakakosha. History yavamunangagwa inozikanwa nemunhu wese weZimbabwe. History yavo nemabasa avo anozikanwa. Avakaita kubva nguva yegukura hundi kusvika izvezvi vana veZimbabwe varungochema nenyaya yemurume iyeye. Aita dambudziko guru sezita rake ratidai kutibaya, kutibaya panyamanete, kutirwadzisa, kurwadzisa vana veZimbabwe ivo vachidya zvavo nehama dzavo veukama hwavo. Vavo vanowirirana navo vana veZimbabwe vese tichinhonga svosve nemuromo. Saka tinoona kuti izvezvi kuvanhu vanounganidzwa nguva ino yeCovid. Tiri kuti kune lockdown, vanhu vanofanira kusangana vakawanda, asi vanokokorodza vanhu vese muZimbabwe kuti hanzi haunganai, pane bhuku rangu remanyepo riri kulonjwa vachiita kuti vana veZimbabwe vawane chirwere cheCovid. Zvinhu zvisina kunaka.
Mashoko avaHlatshwayo anotevera kuparurwa kwebhuku iri nezuro iro riri kudaidzwa kuti A Life of Sacrifice, A Biography of Emerson Mnangagwa, rakanyorwa nevaimbova nhengo yeMDC yaimirira Bulawayo South Mparamende vaEd Cross. Vanhu vakawanda vaenda pamadande mutande avo eFacebook neTwitter vachitaura pamwe nekutsoropodza bhuku iri vachiti vamunangagwa vaifanira kunge vakashandisa nguva yavakatora bhuku iri richinyorwa kugadzirisa upfumi hwenyika. Uyewo vamwe vachiti bhuku iri rakanakira kuti veruzhinji vazive nzira dzakafambwa nemutungamiri wenyika. Asi gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko uye vari nhengo yeZanu PF, amai Monica Mutsvangwa, vati pane zvakawanda zvokudzidza mubhuku iri.
Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vazive kwakabva nyika yavo, nokuti hapana nyika ingabudirire kana tingati magenerations kuenda mberi angabudirire asingazivi kwakabva. Nokuti history inokosha zvikuru kuti munhu wega wega azive kwakabva, kuti pane vakazvipira vakasiya zvese vachienda kunorwisa muwengi anga akasimba taura kuti never in a thousand years vachinozi kurwira munhu wese, nokuti vakaenda kuhondo havana kuenda kunozvisunungura iwo chete, asi kuti kusunungura munhu wese so that panowana maopportunities for munhu wese womunyika ino.
Bhuku iri rinotsanangura upenyu hwavamunangagwa kubva pavakapinda mune zvematongerwo enyika, nyika isati yawana kuzvitonga, kusungwa kwavaiitwa munguva yehondo yerusunguko, basa ravakabata muhurumende pasi peutongi hwemushakabvuva Robert Mugabe, kusvika pari zvino vave mutungamiri wenyika. Mubhuku iri vamunangagwa vanotsanangura kusungwa kwavakaitwa nyika isati yawana kuzvitonga kuzere, vachiti vakatengeswa neumwe yaive mutungamiri wavo munguva yehondo. Uye vanotsanangurawo kuti vamwe vavaishanda navo vakavatengesa kuna vaMugabe, vachiti vanhu ava vaida kuti vaurayiwe. Zvakazoita kuti vazotiza munyika muna 2017 vakazopindira mauto mune zvematongerwo enyika, zvakazokonzeresa kuti vaMugabe vasiye basa. Mutungamiri weDemocratic Party vaurayai Zembe vatiwo chinhu chakanaka kuti mabhuku anyorwe kuitira kuti veruzhinji vagoziva nhoroondo dzevatungamiri vavo.
Ini ndinoti chinhu chakanaka kuti vanhu vanyore mabhuku nekuti anopa zivo yezvakaitika muupenyu hwomunhu kana kuti zvakaitika munyika kana kuti munharaunda. Rinenge riri dura rezivo kana munhu aisa zvinhu mubhuku, asi ini handisati ndariverenga bhuku ravamunangagwa.
Kubva pakaparurwa bhuku iri nezuro, bhuku iri rinonzi riri kutengwa zvinoshura mare, zvokuti nezuro chete zvinonzi kwakatengwa mabhuku anodarika zviuru makumi mashanu uye riri kutengeswa nemari inoita madhora gumi nemashanu ekuamerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. mutungamiri mutsva weIran vaIbrahim Raisi vakatora mhiko nezuro yekuva mutungamiri wenyika iyi. Vakavimbisa kushanda zvakanaka nedzimwe nyika vaine tarisiro yekuti zvirango zvakatemerwa nyika yavo neAmerica zvibviswe. Hurumende yeAmerica yapindura mashoko avaRaisi aya zvine kutsiga mukati. VaRaisi havanozivikanwa zvikuru nekuva mutsigiri wemutungamiri wepamusorosoro muIran Ayatollah Ali Khamenei uye vakamboye mukuru wevatongi vematare edzimhosva vakadomwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna chivabvu. Sarudzo iyi inonzi haina kupindwa nevanhu vakawanda sezvaitarisirwa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina gwaro rinobvumidza vanhu vanobva kuHong Kong avari kugara muAmerica pari zvino kuitira kuti varambe vari muAmerica kwemwedzi gumi nemisere. Danho iri riri kuonekwa serichaita kuti ukama hweAmerica neBeijing huve panguva yakaoma. Vakaremara vanoti vari kunetsekana zvikuru kuwana zvikwanisiro zvakaita semawheelchair nemadhondoro kuitira kuti vakwanise kufamba vasina anovabatsira. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vakaremara muzvari Praxedes Chadambura, avo vanogara mumusha wekwanheka iro kuhwedza, vakaremara makumbo ese. Muzvari Chadambura vanoti vakawanda vakaita saivo vekumaruwa vari kutambura nekuda kwekushaya zvekufambisa.
Kune vamwe vanorarama neurema vanhu vari mumamisha zvekufambisa ira kumawiricheya nematrashi ndozvimwe zvacho zviri kunyanya kunetsa. Ikunge vari vanowanawo kana nzvimbo dzekuti vagarewo hasati dzavabatika kuti vanhu vangazviwanewo sei, nekuti kuno kumamisha zviri kunetsa kuti vazviwane. Zvinoremera pakufamba, vanenge vasingakwanisi kufamba nekuti munhu anenge asina zvekufambisa zvachona spechari kumawiricheya nematrashi.
Zviuru nezviuru zvevanhu vakaita samuzvari Chadambura vari kutadza kutenga zvikwanisiro nepamusana pekushaya mari, uye zvikwanisiro zvizhinji zvavanoda zvinogadzirwa kune dzimwe nyika. Izvo zvinoita kuti mitengo yazvo idhure zvakanyanya. Asi vashingirai nyakupinda avo vane albinism, murairidzi paHarare Institute of Technology. Vanyakupinda vanoti hurumende inofanira kupa rutsigiro kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro kuitira kuti zvikwanisiro zvigadzirwe muno munyika.
Tikakwanisa kugadzirwa muno nemainstitutions, we do have tertiary institutions, we do have even panokwanisa kutosetwa up a new plant inokwanisa kugadzira zvino izvozvo, zvinokwanisa kuchipa because hapana forex inonidwa kuzvitsvaga, then zvinokwanisa kuzowanikwawo easily kana kutowanikwa mahara zvazvinofanira kunge zviri kuwanikwa mahara nevangade kuzvishandisa. Iwayo akakwanisa kusponswa akakapacitetwa iwayo negovernment, zvinokwanisa kubatsira kuti vanozovawana vakwanise kuawana zvakachipa.
Izvi zvinotsigirwa navatanyaradzwa matongo avo vane cerebral palsy vachiita zvidzidzo zveunyanzvi hwemagetsi emotokari paHarare Polytechnic. Vamatongo vanoti masangano ivakaremara anofanira kushanda nehurumende nevemakambani pakutsvaga nzira yekupedza dambudziko rezvikwanisiro zvevakaremara.
Wakaita database yevakaremara wokwanisa kuziva kuti tine vangani, wopota wachimaka database riyariya kuti rwendo runo kwauya zvakati, tirikubatsira vakati nemahuche, tokubatsira vakati nemahearing aid, tokubatsira vakati nemaglasi dzekupfeka.
Vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, vafarai fanodzoma vanoti vakaremara vakawanda vari kushaya zvikwanisiro nepamusaka pekushaya ruzivo nezvechirongwa chebazi ravo chinobatsira vanhu vakadai pachena.
Seminister of Public Service, Labor and Social Welfare tine maoffices ku district rimwe narimwe muno muZimbabwe. Saka pane anenge achida rubatsiro rwakaita sewheelchair macrutches, panotanga kuendiwa kuti awane rubatsiro ndopa social welfare, mazuva ano yakuzi Department of Social Development. Saka ikoko ndokundoitwa maapplication forms erubatsiro.
Vadzoma vanoti zvakakosha kuti vakaremara vawaniswe zvikwanisiro, asi vanofanirwa kutanga vaongororwa nebazi rezveutano.
unoenda oitwa ma assessments ekuti kana iri wheelchair unoda wheelchair yakamira zvakati inoenderana naye wheelchair iyoyo kana iri crash unofanira kumbitwa ma assessments omeshiwa zvinoenderana naye kuti asazopiwe chinozoita kuti chitomukangandise wese tinoona kazhinji vanhu pangori nepfungwa yekuti kana iri wheelchair munhu anongozi atakubwanira wheelchair itora but zvinenge zvisina kunaka nekuti wheelchair iyoyo haienderani neuremu hwake haienderani nekukureba kwake
vadzoma vanoti vane chirongwa chakanangana nekutsvaga uwandu hwevanhu vakaremara vanoda zvikwanisiro
tine vatiri kuti isusu macommunity child care workers saka ndo vanhu vanotibatsira kuidentify vanenge vachida rubatsiro vamwewo vanogona kana kuine maprogram anenge achiitika kana kutoti pari kutambira kugogoiwa chibage ipapo kana kuti pane musangano unenge uchiitika ipapo vanhu vanogona kuti identify nemaofficers anenge aripo kuti uyu unoda rubatsiro
asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu dzinoti dzinoshamiswa kunzwa kuti hurumende ine urongwa hwekubatsira vakaremara panguva iyo vanhu vakaita samuzvari chadambura nevamwe vavo vachiti havana zvikwanisiro Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vakaremara ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo. Makundano etsiwa eWorld Boxing Show anga achifanirwa kuunganidza vatambi vane mukurumbira pasi rose muZimbabwe musi wa14 Nyamavhuvhu ambomiswa. Michael Kareati anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZimbabwe Boxing and Wrestling Control Board vaLorenz Mbudzana vati vambomisa makundano eWorld Boxing Show aya kusvika panguva inokodzera nemhaka yeCovid-19 iyo iri kurova zvinotyisa. VaZimbudzana vati mamiriro aita chirwere ichi munyika haakodzere kuti vaenderere mberi nemakundano aya ayo vaive vakumbira nekupiwa mvumo kare nehurumende kuti aitwe. Asi VaZimbudzana vati kambani iri kuronga mitambo iyi yeLionheart Productions yekuAmerica yazvipira kuti makundano aya aitwe kana nguva inokodzera yasvika. Makundano aya ari kutarisirwa kuunganidza vatambi vakaita saLee McAllister uyo ane bhande reWorld Boxing Organization rehuremu hwemiddleweight. Vamwe vacho ndeChris Eubank Jr. uyo ari pachinhano chechitanhatu muWorld Boxing Federation muremu hwemiddleweight, Justin Mayweather wekuAmerica pamwe naHarry Simon wekuNamibia uyo akaita mukurumbira mazuva ake. Anotaura akamirira varongi vemakundano aya vaGilbert Munetsi vati vane urongwa hwekupawo vatambi vemuno mukana musi wezuva iri.
Panguva imwe chete iyoyo tinenge tichipo mukana kuzvizvarwa zveZimbabwe vari vatambi vetsiva. Saka tikuvapa mukana iwoyo kuti vange vachitambawo mutambo wepamusoro wakadai vachiwanawo pundutso kuburikidza nemari vachange vachibhadharwa dzinenge dziri nani kudarika idzo vanosimbopuwa.
Vatambi vemuno vari muurongwa uhwu vanosanganisira Tinashe Madziwane, Brandon Denese, Monalisa Sibanda, Zviko Danza, Peter Pambeni na Hassan Milanzi. Milanzi weCharles Manyuchi Academy anoti haasi kumira gadziriro yake makundano aya achiti chinangwa chake kutevera nzira yaManyuchi uyo ane mukombe weWorld Boxing Federation.
Itori motivation kwandiri kuti ndikufamba on the right path, ndikulidwa nevanhu vanoziva the right things zvokuita in this sport. So I'm trying to follow the footsteps yavo champion.
VaZimbudzana vati vachazivisa mumazuva anotevera kuti mabiko emutambo wetsiva aya ave kuzoitwa rini. Lionheart Productions yakavimbisa kuti makundano aya akatambwa zvakanaka ichaita mitambo muZimbabwe mwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCovid-19 ranetsa munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 chiri kufamba zvakanaka chose munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Bekusokuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBikebridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujale ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo iquarantine center ngoba abantu ade begcina besiswa khonale eBikebridge.
Indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathebeleland South, ama quarantine centers zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi sigaba.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesi. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla.
Umphakathi waseMathebeleland uveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwenhlanganiso yeWorld Food Program. Kuhlelo Woza Friday namuhla lo ngumculi umzobanzi mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa isithi indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathebeleland South, ama quarantine centers sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi isigaba. Njalo labeZimbabwe abaxotshwa kwamanye amazwe befikela kulindawo. Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ephathisa kulezi indawo, usichasisela okwenzakalayo.
Yeah, ePlumtree bese uhluphe ukuthi bekusokuhaya amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBikebridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujale ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo iquarantine center ngoba abantu ade begcina besiswa khonale eBikebridge, umuntu esuke ePlumtree. Thina njengeZTA besike saxoxisana labo, sabona ukuthi kulezi khexe lokhu zikhona eziningi ezidingakala ukuthi zilungisiswe ukwenzela ukuthi nxa abantu besiza kuma quarantine center begcine bengabaleki kodwa bekwanisa ukuhlala. Njalo udubo olukhona ukuthi iPlumtree nangwayo ayila iquarantine center. Ngakho abantu abavelele eBotswana bonke bebesiya esigodini, enyathi, umbabane eGwanda, umbe njengakathi esathi sokusenzakala kuthathwe ibhasi beze befakwa eBikebridge khatshana khona ngale ngenxa yokuthi kungalasakhiwo. Uhulumende ubekhangele ekhangekhangele kwezinye izindawo lapha adengavula khona kodwa kuyabe sokufunakala ukuthi kusetshenzwe kakhulu njalo kufunakala lezi mali eziningi. Ngakho-ke thina ngokubona kwethu engxenye bekungaba ngcono nxa isakhiwo esisengcwele weborder weplumtree esayivele sisamukela abantu abasusiweyo eBotswana. Nxa kungaba yiso kungakhangela ukuthi silungisiswe sibe sikwanisa ukuthi sithathe abantu nxa bengena. Ikanti ngale Bikebridge NASA sancedisa kakhulu, safaka isola, sahambisa imatrasi, sahambisa izinto eziningi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi abantu nxa bebuya bengabaleki kodwa kuhlaliseke. Ngakho siyathemba layo, kuyadingakala ukuthi engcono kube leminye imibheda kwenzakale njalo. Le ndaba leyo kudla abantu abaningi babaleka ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyabe kulokhu kufanana nsuku la ngesuku.
Ndingathi uhulumende oluphethe kuhle yini uhlelo lokulwisana le-COVID-19?
Uhulumende ye ulesikhexe kodwa-ke kuyadingakala ukuthi encediswe ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi sibambe lindaba. Abantu bengagcini bebaleka bengene phakathi kwezakhamizi, bengene bebuyela endaweni ezehlukeneyo bethwele igcikwane le-COVID ngenxa yokuthi bebalekile kuma-quarantine centers abangakwazi ukuthi abagcine kuhle.
Lo umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo uhulumende ubikwa isithi ukhangelele ukwamukela amajekiseni awohlobo lweJohnson and Johnson olwabelwa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngumanyano we-African Union ukulwisana legcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane le-coronavirus lihlasele abedlula amakhulu ayisishiyagalolunye 963 ngosuku olulodwa olwedluleyo labulala abangamachumi amane lantathu 43 elizweni. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yileli gcikwane selokho laqhamukayo ngomnyaka odluleyo lakwedlula inkulungwane ezilikhulu 114,489 labulala abafika phose inkulungwane ezine 3,754 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 1.7 million.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Uhulumende uthi abantu abazaphiwa izicoco zokunanza indima abayidlalayo ekusebenzeleni ilizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini wamaqhawe oweHeroes Day ngomvulo bagoqela unkosikazi wakhe uAuxillia Mnangagwa. Izicoco lezi zizaphiwa abantu abaphilayo kanye lesababhobhayo abavela kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezokholo, ezomfundo lezombusazwe. Kumbiko awethule namhla uhulumende uthe unkosikazi Mnangagwa uzaphiwa umvuzo we-Order of the Star of Zimbabwe Gold ndawonye lomphathintambo wezemidlalo uKestrel Conventry lo-Archbishop Ezekiel Guti. Wayengumkhokheli we-University of Zimbabwe uMnumzana Walter Kamba, Phineas Makurane owayekhokhela i-National University of Science and Technology, Hopewell Sadza labanye bazaphiwa isicoco se-Order of the Star of Zimbabwe Silver. Abanye abazathola imvuzo etshiyeneyo bagoqela umlobi uMnumzana Phathisa Nyathi, uCharles Mongoshi, intatheli izindaba yeZBC uRuben Barwe, uMbuyane Handa, uSekuru Kagovi kanye lendlovukazi yamaNdebele uQueen Lozikhe Khumalo. Umphakathi waseMathebelele nduveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwabenhlanganiso ephathisa ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye-United Nations World Food Program. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labakhutshwe ehlelweni lwe-World Food Program bakhala ezimathonsi bethi belukasiza kakhulu ngoba isikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lwenza kube nzima ukuba baphume bayeselela imuli. Omunye wabakhutshwe ehlelweni lwabe-World Food Program, unkosazana noMathemba Mthimkhulu, uthi impilo isizoba nzima kuye le muli manje.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesi. Okunzima besihlangana labo asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla. Kodwa nxa sebesikhipha sokusitsho ukuthi sokuzadala ukuthi kube lamasela amaningi.
Ophekela abantu ukudla ngaphansi kohlelo lwe-soup kitchen kobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi sekuyaba lobunzima njalo lenani labantu abazabuya bedinga ukudla kolwabo uhlelo seliyaqansa.
Kulusizi kakhulu ukuzothiwa kulenani ethize elikhitshiweyo ku-World Food Program. Mina besikhangelele ukubana inani lelo lengezwe laba bethembisile baya bazayingiza ngoba manxa sikhangele ngumumo welizwe lange-COVID leyo langendlala ekhona nje ebantwini. So World Food Program ibinceda kakhulu ukuthi abantu bathole ukubana bakhole okuziphilisa lokudla nsuku zonke. So manxa abantu sebekhitshwe ukuthi ubunzima sokuzaba khona kakhulu ezindlini nasezimulini lapho okuzenza ukuba ngalathi esifida abantwana ezindlini kuma-community sesikhangelele ukuthi inamba lakhona ingezelele kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Ndodana Moyo uthi leli nyathelo labe-World Food Program seliyadala ubunzima obuphindiweyo ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhano lwe-COVID-19.
Yathembisa abantu ukuthi kayizi ukukhupha abantu, ayizi ukumisa uhlelo, instead yathembisa ukuthi izangezelela inani labantu abaholayo liye phezulu. Kuyadanisa ke kathesi ngesehlakalo lesi isenzo abasenzileyo ngesikhathi impi ye COVID-19 ehlasele umhlaba wonke ngesikhathi abantu bengasebenzi sekubenza babe sengozini yokuthi sekumele baphume phandle bayephanda.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi kuyadanisa ngoba iningi labakhuchiweyo abenelisi ukuphilisa imuli zabo.
Asingakhohlwa ukuthi abantu abangaphansi kohlelo lo World Food Program iWFP ngamafishane ngabantu abangenelisiyo ukuthi bazondle kumbe bazondlele abantwana ngesizathu sokuthi mhlambe bayagula kakhulu kumbe bayakhubazekile bagogekile kumbe bazintandane kumbe bangabafelokazi kumbe kabasebenzi ngendlela le engenza ukuthi bakwazi ukwedla abantu babo ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke kakho umuntu ofanele asuswe kulelo hlelo kungelandlela ecacileyo ukuthi yabezaphila njani.
Inhlanganiso ye-World Food Program yayithembisile ukuba ayizukukhupha umuntu ehlelweni njalo izathi ingezelele inani labantu abathola usizo. Abe-World Food Program bathi bathethelele inyathelo ngoba bengasela mali eyenela umuntu wonke. Ngakho-ke sebekhuphile abathile ababone bekusimo esingcono kwezokuzinakekela kulabanye. Phansi kohlelo lolu abantu sebethole ama-ATM card amatsha ukuthenga ngawo ukudla. Emulini umuntu uthola amadola azinkulungwane ezilithumi aweZimbabwe kusiya ngokuthi bangaki emulini. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa bele gcikwane leli elizweni. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uselethe inguquko enkulu kudale lakhe labaphathintambo ele cabinet osekubangele ukuxotshwa kwabaphathintambo bengatsha eziqakathekileyo ezigoqela kugatsha lwezomnotho, olwezempilakahle, olwezomvikela lolwenhloli zikahulumente. UThuso Khumalo sipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Esethulele isizwe izolo inguquko senze kudale labaphathintambo bakhe, umongameli Cyril Ramaphosa uthe umnumzana Enoch Godongwana nguye osengumphathintambo ogatsha lwezemali ngemva kokususwa kukamnumzana Tito Mboweni obekudala ecela ukuphuma kulesi sikhundla. Umphathintambo ogatsha lwezomvikela unkosikazi noSiviwe Maphisa Nqakula laye ukhitshiwe kwafakwa unkosikazi Thandi Modise. Umnumzana Zwelimkhize obephethe ugatsha lwezempilakahle laye uphumile ngemva kokwetheswa amacala enkohlakalo esikhundleni sakhe kwangena umnumzana Joe Phahla. Ezinye ingatsha esezilabaphathintambo abatsha zigoqela umphathintambo osehofisini kamongameli, ugatsha lwezokuxhumana, olwezindlu, olwezokuthekela, olwezamanzi lolwamabhizimusi amancane.
Firstly, we are working to accelerate our vaccination program to overcome the COVID-19 pandemic.
Inhloso enkulu yikulwiswa kwe-corona lokuletha ukuthula elizweni.
That there is peace and stability in our country in the wake of the recent outbreak of violence and destruction in parts of the country.
Noba nje ingatsha zonke zezomvikela ngokuqela lolwamapholisa zasolwa kakhulu ngokwehluleka ukwenza umsebenzi wazo ngesikhathi sodlakela lokuntshontshwa kwempahla ezitolo olusanda kwedlula kwele South Africa. Umphathintambo ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bheki Cele usele lesisikhundla osekwenze iningi lathi kusobala ukuthi untaba ayikhonjwa. Inyathelo likamnumzana Ramaphosa lokwesula ugatsha lwenhloli zikahulumende qede lapho athathe ukulawulwa kwenhloli lokhu akufake phansi kwefisi kamongameli sekusolwe ngabaningi. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thusi Ndlovu uthi ukufaka amandla amaningi ezandleni zikamongameli akulunganga.
Hayi, lokho kuyesithusa kancane ngoba sokucishe kufana naloko kwenziwa umnangagwa kuleli zwe laseZimbabwe. Ngoba amandla uma angagcwala kakhulu angaba maningi kakhulu esandleni somuntu oyi-1. Kungenzeka aphatheke kabi ngelinye ilanga awasebenzise kabi lawo mandla esingathi abuse of state power.
Kodwa ke umongameli Ramaphosa uthi inguquko le izakwenza ukuthi umongameli ngokwakhe ahlale eqaphe ngeso lokhozi ukuthi ilizwe livikelekile na ngemva kokuba kuvele kuba udlakela olusanda kwedlula beluhlose ukuthi kuvukelwe uhulumende.
This is to ensure that the country's domestic and foreign intelligence services
kungumsebenzi kamongameli ukuvikela isizwe
exercise his responsibility to safeguard the security and integrity of the nation.
Umnumzana Ndlovu uthi ukukhishwa kwamphathintambo ezomvikela uMaphisa Nqakula kube yinto enhle njengoba wahamba lequla le-ANC besiyakhulumisana lamabandla ezombusazwe eZimbabwe kodwa bafika bazikhulumela leZANU-PF kuphela. Kodwa ke unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqakutho Mabhena uthi bayathaba ukuthi akubanga lenguquko kugatsha lwendaba zasekhaya.
Sesahambisa isicelo sokuthi njengoba ama-permit ephela mhlaka 31 December 2021 ukuthi kube le ndlela esizakala ngakhona ukuthi ama-permit lawa avuselelwe, ngabe kube lo tshintsho ku Department of Home Affairs. Lokho bosokuzakwenza ukuthi mhlawumbe sibuye siqale phansi ukukhuluma lo minister omuntu, kodwa ke sithabela ukuthi kakuzange kube lo tshintsho.
Abanye abeZimbabwe bathi kulutshwana okuzabasiza ngalezi nguquko njengoba sekuyimvama ukuthi kuyo yonke into sekufakwa izalwane zakwele South Africa phambili. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ekhuluma emhlanganweni wokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku oweGlobal Emerging Technologies ngoNtulikazi, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken, ugcizelele ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenze ndawonye ehlise ingozi elethwa yilabo abenza imisebenzi yokuganga abagqekeza amakhompyutha abanye ama-cyber hackers.
Already, we brought countries together around an approach that recognizes international law to make it clear that countries are governed in cyberspace just like they are offline.
Sesilethe amazwe ndawonye ukuze ahloniphe umthetho ophathelane lokuxhumana ebulenjini olawula amazwe wonke njengeminye nje imithetho, hathi ngesikhathi sempi kuphela kodwa lalapho okulokuthula khona. Na kuche uBlinken kungakedluli iviki ngemva kwamazwi la eleMelika lethule umbiko lisola eleChina ngokuganga elikwenzayo ebulenjini beinternet. IMelika yethule umbiko ibambisane leNATO, European Union, eleNgilandi, eleCanada, Australia, iNew Zealand kanye leJapan. Ugatsha lwezomvikela kweleChina luqhathe izikliwi ezingena kumakhompyutha amanye amazwe ukwenza imisebenzi yokuganga ngenjongo yokuntshontsha izimali. Kutsho uBlinken kumbiko wakhe, uqhubeke wathi amazwe alobuqotho kaphatheki emisebenzini emibi kanje. Ama-hackers lawa enza uhulumende labamabhizimusi balahlekelwe yimali engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni ayintshontsha ngokubamba impahla yabanikazi abesefuna imbadalo okuthiwa yi-ransom. UBlinken uphinde wathi uhulumende weMelika kanye labangane bakhe bayakufakaza ukuthi izigebengu lezi zangena kumakhompyutha enkampani yeMicrosoft lapho egcina khona imininingwana yayo. Lokho okwaphazamisa inkulungwane lenkulungwane zamakhompyutha abantu abaningi. Ngaphandle kokuthembisa kweleChina ukuthi alisoze batheke ekuntshontshweni kwempahla yabanikazi i-intellectual property, amazwe omhlaba asefake iziqondiso eziveza sobala indlela amazwe amele aziphathe ngayo enkundleni zokuxhumana ngamakhompyutha. NjengeMelika lamazwe omhlaba sithi eleChina silikhangele ngokuganga elikwenzayo ekungeneni kumakhompyutha amakompyutha abanye ngaphandle komthetho. Lokhu kuphazamisa umnotho wethu kanye lokuvikeleka kwethu. IMelika izabajezisa kanzima abenza lokhu, kutsho uBlinken.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Wezemidlalo ingcwethi zithi kumele kusetshenziswe izikolo ukudinga lokukhusela abale talenta kwezemidlalo ukuze leZimbabwe liqhube kuhle. Kwezemidlalo ngemva kokuba abadlali balo bephenduke belengise izandla kumncintiswano we 2020 Summer Olympics. UJoseph Njanjo sethulela lolu daba ngocweleyo.
Umbalisi njalo kwaba ngumqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka elithumi lanhlanu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni onguqu eliphatheke kumncintiswano we-Youth Olympics ngomnyaka 2010. UDumaza Dube uthi kumele ilizwe libe nendlela ecacayo yokuthi liqhuba njani kwezemidlalo.
Ukwenzela ukuthi siphumelele singalandela imodeli eyenziwa yi-United States. I-United States isebenzisa izikolo kuqhubekele phambili kuye ema-universities. Yikho ubona i-United States iphumelela kumidlalo alo yama Olympics ngoba yona ivele ile model of development yokukhulisa abadlali babo ngendlela yezinga eliphezulu from ezikolo. Kithi siphonguthi sithathe izinto singelandlela ebambekayo ekhanyayo eyokuthi singaqoqa njani abadlali abangakhuliswa ngezinga eliphezulu kwenzela ukuthi bebe ngabanqobi.
Umpeqeqe uqeqeshe iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yama-Olympics eqhutshelwe elizweni laseBrazil ngomnyaka ka-2016. UShadrack Mlawuzi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlale indima enkulu ekuthuthukeni kwezemidlalo.
Sikhangelele kakhulu ukuthi i-government yethu ingaphatheka kakhulu kuleyo msebenzi. Kungaphathisa kakhulu ukuthi lathi esikusports abantu besebenze ndawonye sile themba lokuthi izinto zizahamba ngendlela. Kodwa kulezi zinto eziningi okufanele ukuthi sizenze njengelizwe njoba sinazelela ukuthi even lokukhangela abantwana abaleziphiwo beqalisa besesebancane kusiya phambili ukuze bethole njalo ukuqeqeshwa kuhle, bethole njalo usekelo kakhulu. Kungasiphathisa kakhulu sililizwe ukuthi senze kuhle kule mncintiswana. Akujiphanga laphana.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi kumele kukhethwe imidlalo yokusekela hatshi ukuthela imali noba ngaphi.
Into esingayenza njengelizwe kubana ke sithuthukise amathuba ethu ukuthi sithole imendu lemidlalo efana nama-Olympics ukuthi sizame ukuthi lathi esispecialize sibone lapho ke esilamandla khona esingathi ngama-strength ethu. Kube yikho lapho esifitizela khona, kube yikho lapho esilolonga khona abadlali bethu abaningi banalo lapho sesisiya emidlalweni sesiwazi ukuthi iqembu lethu yiliphi njalo sesikhangele sananzi yela futhi lezikhadi zethu ukuthi ke izikhadi zethu ziyalingana yini lezama world standards. Ungakhala ke ndapho ke amadlali wethu esibahambise kuma Olympic Games la abese eJapan izikhadi zabo vele bekusobala ukuthi akula nto abazaziphathela yona ngoba bezingangenelani bezingemuva kakhulu.
Ilizwe leZimbabwe belithumela abadlali abahlanu kumidlalo ye 2020 Summer Olympics kwele Japan njalo akula ngisho loyedwa othole imendulo. Umdlali wegolf uScott Vincent yena uzamile ngoba eqede esendaweni yeChumi lesithupha kumncintiswano wegolf. Odlala umdlalo wokugwedla uPeter Peso-Gilpin yena uqede esendaweni yamachumi amabili. UDonata Katai uqede esendaweni yamachumi amathathu lani. UPeter Wessler uqede esendaweni yamachumi amane lambili. Kuthi uNgoni Makusha yena uqede esendaweni yamachumi amahlanu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi uMzovanhle Mlawuze odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Yena ke ucula umdumo we-Afrobeats kanye le-house music esebenzela ukoBulawayo. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Svandi.
Bangi
wina kwezomculo ngo-2014 lapho ahlupha khona ngengoma yakhe ukwasa kwasa. Kadali uyasebenza ecula esiyaphambili. Kuhle abalaleli bezwe imbali yakho mzo 7.
Elamelo kuzalwa ngumzobanzi Paul Mlawuzi. Ngizalwa eNtumbane kobulawayo. Njalo ngikhulele khona eNtumbane. Ngafunda eNtabeni primary school, secondary ngasengisiya eFatima High School. Yeah, yikho ke lapho uqale khona ezomculo because eschool I was in the school choir, ngabe ku school drama, esecondary lakho ngayenza itheater.
Umzo 7 wathanda ucule semncane. Pho igama leli lona ke livela ngapi?
Ngakithi singu 7, so ngaba ngowe 7 ngasengisithi njengoba bengibiza mzobanzi mina ke ngizozibiza mzo 7. 7 inamba yokuphelela eBhayibhelini bathi it's the number of perfection. Abantu abangi-inspire kwezomculo uBaba Majayivana and the late uFela Kuti, le community ngananzelela ingoma zami ngizokuba happy ngezinjabulo zokujabulisa abantu.
Umzo 7 unqobe wathola isicoco se-award ye-best dance and house artist of the year emncaneni wokuzokucula walonyaka oweZimbabwe Music Awards 2021. Yena ke ucula umculo etshiyeneyo yikho nje ezibiza Flavor Fuser.
Kuhle kahle ngiyahlanganisa ezomculo ekuthini ngiyadobha kukwaito ngidobhe ku-hip hop ngidobhe ku-traditional music afrobeat ngidobhe kumapiano. So ngingatsho ukuthi mina ngenza i-house music. Angikabile album ngikhipha ama-single every ama-single kodwa lo nyaka ngisebenza i-album okuthiwa ngu-United Country of Africa.
Ube ngumculi ohlezi esenza imidlalo eculela abalandeli endaweni ezijeneyo eZimbabwe. Kodwa kulezi nsuku umile ngenxa yeziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Lizibani kubalaleli mzo 7.
I-COVID is real. Let's mask up, geze izandla, practice social distancing. Mbonge futhi njalo ngokusixhasa kwezomculo. Facebook ngumzo 7 MZOE S EVEN, Twitter MZOESEVEN, ku Instagram MZOE_SEVEN, lagu TikTok njalo, lagu YouTube njalo. Sibonge Mahlabezulu.
Umzo 7 esikwetshisela ekuhlelo Woza, Woza Friday, ngomculo wakhe ohlakazayo. Izandla phezulu womculo kaMzo 7 mpela sonto endlekini lonke igama lami uyezwa Jesus Banda.
Mcholo the pandemic, mcholo the pandemic, mcholo the pandemic, mcholo the pandemic. Umuntu mkhumbule sehambile.
Lo ngumculi uMzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Yena ke ocula umdumo weAfrobeat kanye lehouse music ewobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathabeleni South ama quarantine centers zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlangano.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.